Hello, Zimbabwe. Welcome to Live Talk. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. I am your host, Tabaka Ncube. Today on Live Talk, we are discussing alleged unfair labor practices by Chinese employers after a Chinese mine supervisor was filmed aiming a gun at a worker who was demanding his wages and another one who shot a man he accused of stealing gold ore. But first, President Donald Trump laid out his approach to foreign investment to the world's largest gathering of global business leaders, offering investors a take-it-or-leave-it deal to build in the U.S. or face stiff tariffs. VOA White House correspondent Anita Powell reports on the implications of Trump's return to the White House for the global economic machine.
President Donald Trump stood, virtually, before the prime movers of global industry and flourished his carrot-and-stick approach to foreign investors seeking a bite of the world's largest marketplace.
My message to every business in the world is very simple. Come make your product in America, and we will give you among the lowest taxes of any nation on earth. But if you don't make your product in America, which is your prerogative, then very simply, you will have to pay a tariff.
Trump's message stood out from that of the other major powers at the World Economic Forum in Davos, Switzerland, which stress multilateralism at this annual international gathering on public-private cooperation, where top figures discuss global and regional challenges, including environmental and energy issues, geopolitical shocks, and how to improve living standards and stimulate growth. Trump called for a fair relationship with the world's second biggest economy, China.
Economic globalization is a result of social progress and technological advances, and it cannot be stopped. Protectionism does not solve problems, and trade wars help no one. We should take every chance to guide economic globalization and move it toward a better stage that is more vibrant, inclusive, and sustainable.
Analysts explain the logic behind Trump's onstage commitment to guarantee supplies of liquefied natural gas to Europe, a move some of them worry could push prices higher for Americans.
Eliminating European dependence on Russian oil and natural gas is a really important foreign policy objective for the president. I know he was very critical in the past, especially of Germany, for authorizing the Nord Stream 2 pipeline and of allowing an actual increase in German and European dependence on Russian fossil fuels to develop.
Those who heard Trump in person shared their impressions with reporters afterward. This year's event drew 3,000 attendees from more than 130 countries.
But, you know, I think that what we Europeans should take out of this is that we should strengthen our work to consolidate economic growth, you know.
It shows one reason why he won the election, which is he speaks forcefully. You may not agree with everything, but he speaks with a great deal of force.
It's a vision solely centered on an American vision. There is nothing about the rest of the world.
Discussions about some of the world's most pressing issues continue through Friday in this tiny town in the Swiss Alps. Anita Powell, VOA News, Washington.
The Niger market in Calgary, Canada, shows the cultures of African immigrants and serves as a place for communities to connect. Azoma Compore has more.
In Calgary, Canada, the culture of the African diaspora is seen at the Niger market. Here, Nigerian and other African cultures and cuisines make up this vibrant indoor market. Olaide Fashola is one of the vendors. She shares soul food from Nigeria.
I have fufu. This is fufu. Fresh and frozen from Nigeria. So I have sogo. This is sogo tea. It is made. It has a lot of ingredients, 100% organic. You come here, you network, you meet a lot of people, a lot of vendors. It gives you childhood memory. So that's why I came here, to make sales and to mingle with people.
But it's not just about business transactions. Niger Market event organizer Abiodun Adetu says it's also about how immigrant communities can thrive in new lands.
It's about community. Our children are happy because most of them haven't even gone back home. So coming here, they say it is a whole new game to them. And they're like, oh, is this how a typical African or Nigerian market looks like?
In its 2023 annual report, Immigration, Refugees, and Citizenship Canada highlighted a record of about 438,000 permanent residents admitted in 2022, with over 20,000 from Nigeria. However, the numbers only tell part of the story. Titulola Akinro, a community member, says the market is a venue where diaspora communities connect.
When you move abroad, one of the things that people struggle with is loneliness. If an event like this is in your city and you come, you meet people, you network, you're looking for a job, you're looking to start a business, you have people that do exactly what you want to do. And it's a good place for you to start from there.
For DJL, who only goes by his stage name, it's an opportunity to share traditional music.
Niger Market gave me that opportunity to come out and showcase what I do to the new people that are coming.
For attendees like Katie Fornell and Anne-Marie Cotton, organizers of the annual Okotox Film Festival, the market bridges two worlds. Both shared their excitement.
Outrageous. We're just having the best time. The energy here is...
For many, a place to feel at home, a world away from the country they left behind. Arzuma Kompaore, VOA News, Calgary, Canada.
With that, let's take a short break. Please stay tuned. We'll be right back.
In times of change, when the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depend on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture.
For those that have just joined us, please note that we are streaming live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We are also live on YouTube, VOA Zimbabwe. Tension is rising between workers' unions and Chinese employers in Zimbabwe over alleged unfair labor practices by companies from the Asian country, resulting in violent confrontations. Police spokesperson Commissioner Paul Nyati says two Chinese nationals have been arrested in the last 3 days. A Chinese mine supervisor was filmed aiming a gun at a worker who was demanding his wages, and another one was shot a man he accused of stealing gold ore was also arrested. Last week, another Zimbabwean was struck and killed by a truck to a trailer at a Chinese mining company. Chinese companies have been investing heavily across Zimbabwe's economic sectors over the past 5 years, and they now have a huge presence in the mining, construction, energy, and agriculture sectors. The Zimbabwe Investment Agency, in its 2022 annual report, noted that China had become the Southern African country's biggest source of foreign direct investment, as it accounted for 76.2% of the 3 billion projects approved between 2019 and June 2022. Now to discuss this issue, we are joined by Solidarity Mine Workers Union of Zimbabwe Secretary General, Mr. Prince Mpala. Welcome to the show, Mr. Mpala.
Okay, the Chief Chancellor of the Solidarity Manifest in Zimbabwe, Mr. President Bala, I think I would like to encourage the citizens of Zimbabwe that
We'll come back to you, Mr. Mpala. We also have on the line ZANU-PF member, Mr. Kennedy Mandaza. Mr. Mpala, you can go ahead. What's your take on this issue, looking at all the tension that has been rising between Chinese employees and some mine workers?
Right. The issue here in Zimbabwe, I think the Chinese, when they come to Zimbabwe for investment, they must come on a specific point, not to come and abuse us in Zimbabwe. So when we are here in Zimbabwe, we feel that we are in a liberated country where people must enjoy the liberation struggle from 1980. And then when you see some employees being affected or facing some challenges, like one of our employees at the main Chinese company who was tied up to his hands at the back and the legs, also in his stomach on the ground, that becomes a slavery situation. So we urge all the Chinese people who come to Zimbabwe that they must come for a specific issue to invest, not to to oppress us, because when we are here, we want to have a living wage and survive with our families. That's why if you look at whatever was taking place at the Ming Chang company, you could see that the employee who was in the truck, who was in the excavator, was complaining for his salary. And then a lot of things are taking place in Zimbabwe where employees are just earning a salary without a payslip, no even a contract of employment. They just pay you hard cash in your hands. Even the government is not getting its taxes. Even the government is not taking its paid labor. Whatever is supposed to be deducted from the payslip is not even remitted to the government. So we are suffering as the employees, and also the government is also suffering on the other side, because nothing is being paid direct to the government and the employees. That's why we are saying that this situation is taking so long and things are happening as we speak.
Thank you, Mr. Mpala. Welcome to the show, Mr. Mandaza. Mr. Mandaza, you heard Mr. Mpala speak there, and what's your take looking at what the tension that is there between most mine workers and some Chinese employers?
Thank you very much. The issue is that anyone who is in Zimbabwe as an employer is supposed to treat the employees with the dignity that they deserve. And they are supposed to be paid according to the expectations of the laws of Zimbabwe. Regardless of the nationality of the employer, if an employee is treated, and if you do anything that is outside the law, we expect the law to take its full course. And it is within these bounds that we feel that the ZRPU will do its job to make sure that the lives of the workers is maintained and they are given the dignity that they deserve. And we also call upon the Chinese nationalities that are coming to Zimbabwe to invest, to treat the workers that are working for them with respect, and also to undertake their work within the confines of the laws of Zimbabwe.
Thank you, Mr. Mandaza. Baba Mpala, siyalizwa lapha liyakhala sibili ukuthi hayi akulunganga okwenzakalayo. Pho okungenziwa ukuthi kuqedwe udubo lokwenzela ukuthi kusetshenzwe kuhle, yikuyini elikukhangeleleyo ukuthi kube kusenzakala okwenzela ukuthi kungabi lokulwisana lokhu, njalo kungabi laba khala besithi bancindezela?
Mina ukubona kwami ukuthi manxa ama-indictor zingena eZimbabwe lapha, kufuze bedlule ngendlela ecacileyo, bedlule through the Ministry of Labour, change umthetho weZimbabwe ngoba nganxa singapha eZimbabwe sasikho elizweni leChina siselizweni leZimbabwe. So kutho ukuthi amaChinese bafuze belandele umthetho weZimbabwe ngamanxa sithi sibele diet sinama-social insurance konke okusemthethweni weZimbabwe futhi bekulandele ngoba bona bangabuye befake umthetho wabo thina sekungani sesibuyela ngemuva lapho lasesikhala khona before the Rhodesian era. So sekungani sesibuyela endubekweni futhi sesidubeka thina singama-mining workers. We are mining things which are not mining. Yiko engingakukhuluma ngesilungu ngoba into azimanga kuhle.
Hayi, siyabonga kakhulu baba Mpala. Vamandasa tisata dzoka kwamuri, pane macomments maviri atoda kuti tiverenge anyorwa nevatereri vestudio 7 nezvenyaya iyi. Pane mumwe anonzi Magacheni Mtiani ari kuti mina ngitama China vele awanavo ubuntu awaxotshe abuyele ezweni lavo, vasenza vakiti labo abaxotsha abelungu, umuntu sezaze abulawe nje ngokuthi uhluphekile. Vapa vari kutaura vachiti vanhu vari kuuya kuZimbabwe vari kubva kuChina vazoshandira kuZimbabwe vari kuti havana unhu ngavadzingwe, uyezve vari kuchema vari kuratidza kuti vava kuti varungu vanga varipo kare pasati pawanikwa rusununguko vanga vari nani pane maChina auya izvezvi. Pane zvekare Melusi Svanda ari kuti inkinga ikuhulumende wezwe, kutsho awukho umthetho ovikela izisebenzi, ilizwe selibuswa yiwo amaChina, ngeke phela umuntu asuke khona leChina ezohlukumeza umuntu kuleli. Igunya balithola kunkokheli zezwe, inkukhu isilahle amatsiyane kwelakithi, ukhozi seluzenzela. Apha Melusi Svanda ari kuti iye dambudziko riri muhurumende yeZimbabwe, ari kuti hurumende ndo yasiya vanhu vayo vachitambudzwa nevanhu vari kubva kudzimwe nyika vachiuya vachibata vashandi nenzira dzisina kunaka. Munotiwo kudii nazvezvi vamandasa?
Chekutanga ndinoda kuti kushungurudzwa kwevashandi kwaitika munguva iyoyi yatiri kutaura nezvayo, ngatisanyanyei kuitora takatarisa nekuti hazviita ndiani, asi ngationei kuipa kwezvaiitwa toona kuti mutemo unofanirwa kunge uchishandiswa nekuteedzera wateedzerwa here. Pane zvakanaka zviri kuitwawo nemaChina, asi kana vaita zvakashata semaitirwo ari kunzi vakaita pari zvino, mutemo unofanirwa kunge uchiteedzerwa. Zvakanaka zvinenge zvaitwawo nevekuChina vachiuya vachisvikotibatsira mumainvestments, izvozvo ngatizvipembedzei. Asi pavanenge vatadza, ngatitaurei tigoita kuti mutemo wenyika wateedzerwa, nekuti hurumende iri kuti izvo pavari kuwirirana kuti maChina auye muno munyika meZimbabwe asikoshanda, vanofanirwa kunge vachishanda vachiteedzera mutemo wenyika yeZimbabwe. Paine a win-win situation yekuti isu semhuri yeZimbabwe tinosara takagutsikana nezviri kuitika munyika medu, ivowo gutsikana neinvestment yavo yavanenge vaita. Asi pakatyorwa mutemo wenyika ngaunge uchishandiswa semashandisirwo aunoitwa munhu wese anenge akanganisa, kuitira kuti vashandi vari kuvashandira naivo vanenge vachishandirwa vachona vagare vachishandidzana mune zvakanaka. Ndo zvatinotarisira uyezvo ndo zvatinokurudzira kuti dai zvawanikwa zvichiitwa izvozvo nemaChina nemaZimbabweans vari pamwe chete vakabatsirana, kuitira kuti donzo renyika rienderere mberi.
Tinotenda vamandaza. Asi tichiri ipapo panyaya yekuti muri kuti panewo zvakanaka zviri kuitwa nevari kuuya kuzotanga mabhizimusi hwangu, zvinhu zvatiri kuona, uyezve tichakumbira vampala kuti vange vachipindurawo panyaya iyi. Asi tinoratidza kuti vampala ameno chichaitika nerundariro ravo, tichiri kuedza kuti tivabate. vamandaza tichitarisa kuti akasike kutanga tichiona nyaya dzakadai dzichiitika muZimbabwe uye zvakamboitika munguva yapfuura asi vamwe vanorira kodzero vachichema nekuti pazvakaitika pakabuda zvekare rimwe vhidhiyo pachiratidza chimwe chizvarwa chekuChina chichirova vashandi vemumaini vemuZimbabwe mugore ra2024 rapfuura. Chizvarwa chekuChina ichi vari kuti hachina kusungwa asi chakadzoserwa kunyika yavo yeChina. Munoona kunge zviri kufamba sei apa? Vanhu vari kuti ngadai paiitika kuti mutemo kana usina kutevedzerwa munhu anosungwa sezvinoitika kune vamwe vese vanenge vari munyika muZimbabwe.
Chekutanga chinofanirwa kuongorora ndechekuti mitemo yedu vanoisa mutemo munyika medu vakaita here zvavanofanirwa kunge vachiita. VZRP vakapindira pakaitika nyaya iyoyi iye zvino zvakare vaonekwa vachipindira. Mune dzimwe nyaya dzavari kupindira dziri kuparwa nevari kushandirwa vangave maChina kana vamwe vari nemigodhi kana mumapurazi vari kupindira veZRP mapurisa yedu. Izvozvo tinoda kuzvikudza nekuti vari kuita izvozvo nenguva yakafanira. Chatinokumbira chinova chinhu chiri kutaurwa nevanhu kuti dai changa chaitika. Panoitika chinhu ichi tiri kuona mavhidhiyo, asi panopedzisira mitongo painoitwa nezvimwe zvakadaro hatione mavhidhiyo. Dzimwe dzenguva tinopedzisira taakupa maconclusion ari wrong nekuti hatione kuti zvinenge zvapera semu nyaya yachona. Zvinova izvo zvinoita kuti vanhu vafungidzire kuti nyika haisi kubata nyaya idzodzo mune zvakanaka. Asi chandinoziva nekutenda ndechekuti hurumende iri kuedza nepainogona, asi pamunenge maonawo patinenge taonawo sevanhu kuti hazvina kufamba zvakanaka, ngatitaurei nehurumende yedu, ngatitaurei nemapurisa yedu kuti mitemo yenyika irambe ichiiswa kuitira vanhu vese vafare. Ndataura kare kuti kune vekuChina nyaya yezvinokanganisika ngatisaipei nationality, ngatitarisei panyaya. Uyo akakanganisa ngaawanikwe achitongwa nemutemo wenyika. Kana mutemo kana kuti maagreements achiti vanodhipotwa ngazviitwe saizvozvo, asi muri vari murusungwa. Zvandinofungidzira kuti ndo zvakaitwa pano uyo wamataura.
Tinotenda vamandaza. Baba Mpala sikesa ukewalahlekela pana ecingweni kodwa ubaba uMandaza lapha uthi hayi nxa sesikhangela indaba lezi asingakhohlwa ukuthi kukhona okuhle okulethwa yilaba ababuya bezokusungula amabhizimusi kukhangela ekwenjiweni kwamatshe lakwezinye inhlangothi abeChina, ukuthi yebo kukhona okubi okwenzakalayo kodwa singakhohlwa ukuthi kukhona okuhle okwenzakalayo. Njalo ekhulume njalo ngokuthi ayisiko ukuthi yikho kodwa okubi abakwenzayo kodwa balomsebenzi omuhle abawenzayo. Ukubona njani lokhu wena baba Mpala?
Ukuthi kuvalapha indlela kithi lapha eZimbabwe siyabe sifuna ukuthi lathi sithole imisebenzi sonke emakhaya abazukulu nabantwana nabo bethole imisebenzi. Kodwa into esingayifuniyo ukuthi sihlukumezwe bona bancwadi bebuya lapha elizweni lethu abalandeli imithetho. Ngingakhangela ukuthi lapha eZimbabwe ama-state instruments akuthiwa ngama-NEC rates. Ama-NEC rates ama-National Employment Council yiyo injongo yokuthi umplefu zilandle ukuthi this is the minimum wage, imali engaphansi efuze ukuthi umuntu ehole. Nathi kuma-Hindus njengami i-Sudatisa Solidarity Money kwathina Zimbabwe nithi mina imali engaphansi so far sikhuluma nje i-$372 imali ye-America efikithile ngumuntu osebenza amalanga ayi-26. Kodwa ungakhangela indawo eziningi lapho kusebenza khona ama-Zimbabweans lapha eZimbabwe emachinini abalandeli izimali lezi bakusayinisa i-contract besithi wena nansi imali singakwanzi ukunika wena sakunika i-240 and then sikhangela i-difference umuntu angafuni ukukomplaina ukuthi imali yami elingiphayo nayincane bamxotsha umsebenzi umuntu angafuni i-joining yini bamxotsha umsebenzi so sokuthi ukuthi umuntu acenzisebenza ethola imali lelo ngaleyo incane whether it's 100 whether it's 120 whether it's 240 yabe lokhu ithatha nje ngoba uyabe zizama ukuthi atleast ithole imali yokuthi ithole imali yokuthi ngimhluphe lokhu hambisa abantwana esikoleni.
Siyabonga baba Mpala. Vamandaza mashoko amunga sira vatereri pazvara nhasi tichitarisa nyaya iyi. Tamboisa nyaya iyi paFacebook vatereri vakawanda vachipopota zvikuru vachiti aiwa vanhu vari kubva kuChina vari kuuya vachitanga mabhizinesi havasi kubata vashandi zvakanaka vamwewo vachitaura nyaya dzavo vachiti vari kupuhwa mari shoma pane dzakatarwa nehurumende. Mungasiya mashoko ekuti chii?
Mashoko andingasiye ndeekuti izvoni kune vashandi vari kushandira vezvizvarwa zvekuChina nevamwe varuma mainzi kana mumafamu vasiri kupiwa mari dzakakwanirana. Ngatishandisei ma-labor organizations ne-labor laws dziripo munyika yedu yeZimbabwe nevamiriri vedu vanomirira vashandi kuitira kuti zvichemo zvavanenge vainazvo zvigadziriswe. Pane kushungurudzwa kwavari kuitwa mumabasa ngazvitionekwe kuti izvo vashandi varege kushungurudzwa. Miteme yenyika inodzivirira kushungurudzwa kwevashandi uyezve inoda kuti vashandi vashande nenzira dzakanaka. Ndosaka ndatanga nekuti the dignity of the worker must be preserved and valued at all times at any given workplace, including their safety. And we call upon the relevant authorities kuti vaiite zvinofanirwa kunge zvichitedzerwa kuitira kuti pese pari kushandwa nemushandi pashandwe mune zvakanaka. Avo vari kushandira vanobva kuChina ngavaonewo zvakare kuti pavanopinda mabasa vanyorerana pasi zvinhu zvavachapiwa voona kuti vazvipiwa. Ngatiregerei kubvuma kushandiswa, asi ngatiregereiwo zvakare kupenda munhu wese nebrasho rimwe chete nekuda kwevavo vari kukanganisa mazita emaChina ari kuitawo zvakanaka mukati menyika yedu. Tine vakanaka ivavo, ndatikare ngativapembedzewo. Vakashata mutemo ngaushandiswe pavari, uchishandiswa semashandisirwo anoitwa munhu wese anenge apara mhosva, kwete kuti taita mutemo emaChina nemutemo yevamwe, asi mutemo mumwe chete ngaunge uchishandira munhu wese ari munyika yedu kuitira kuti kodzero dzevashandi dzirambe dzakabatidzirimo dzakanaka uyezve vashanda munzvimbo dzakanaka.
Tinotenda vamandaza ngamaficha nebaba Mpala sigqiba uhlelo lanamhlanje. Uyamuzwa lapha ubaba Mandaza uthi akulandelwe imithetho ukuthi kulungisiswe lolu daba. Ubona sengathi njengenhlanganiso ezinjengazenu ezimela izisebenzi zilawo na amandla okuthi zilungisise lolu daba, njalo kungenziwa njani? Ngamafitshane lapho Mpala.
Ukuthi silungise izindaba lezi ezenzakala eZimbabwe silamilungile ngoba silangama-authorities alapha eZimbabwe. So kuthi ngathi sikhulume nabo, sihlale phansi nabo and then sesesiyenza into eyodwa. That's why sithi let's be strong and to fall. So I think singahlala nabo phansi ukuthi sithi singahlala nje indaba zemalungana elizwe ukuthi kubathenze into eyinjongo zekusebenzi zokuthi ama-workers wonke ihlele ya-fundamental rights and
ya. Siyabonga kakhulu baba Mpala. Sithathelele ithuba ukuthi sibonge kakhulu labo abayenelisa ukuthi bangene kuhlelo namhlanje. Lapha kade sikhangela khona udaba lokuhlukuluzwa kwezinye izisebenzi zeZimbabwe izizalwane zakwele China. Kuphumeke ividiyo enkundleni zokuxhumana ebiveza omunye khonjelwe-ke umbhobho laphana ngenxa yokuthi ukhonone ngeholo lakhe, njalo kulabanye abakhala njalo ngodaba lolu abasebenza emigodini etshiyeneyo. Let me take this opportunity to thank our guests for coming on the show. Unfortunately, we are out of time, and that brings us to the end of our show. Thank you all. Signing off in Washington, I am Tabakangu.